Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2021 makatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Inendini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19. Zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate, vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Muunga pamuenzaniso ipapo?
Vangava vari muzvipatara varapi vaya. Kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndio atingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba. Zvinobatsira zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese, panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji, ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo. Uye ngave vanogeza maoko avo nguva zhinji yatingati hendi hijinia nokusanitaiza maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mino zvipangapinda noutachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingati ya physical kana social distancing yekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako nenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava nokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kudzimwe namboti gozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyanzi zveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva. Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane. Makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato. Asi muzvare Kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance. Magweta amuzvare Kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Kupe. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa naPongwe.
Awa ndomanyepo Blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nokubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu, ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusangana nevanhu tikoa mashura themasimakanzo yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri ofuiiindandi national chairman ndindakacheya national council iyoyo asina kumbeda nezomupendireza achose kuti madam cos kana kudzingwa chinhu chakabuda imomo itwas nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of February early week of March kuti tisarudze utungamiriri weMDCT and it was unanimous after ite debate vanhu vachitaurirana asi takawirirana yedenekudei ndinonisemi yekuti madhamu Kupe vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudhibhetwa kana kumuvwa as a motion by anyone akanga ari neimomo and isusu as the leadership of MDCT we are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with kuti divide.
Asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe?
Handina kuiona and handitozvizivi tsamba ndinotorwa newe papanapa kuti pane tsamba yakadaro. Ina ndiri tsamba iyoyo and president musangano wangu wakati wambonditaurira kana ani zvake musangano kuti hapana mbotiudza nyaya iyo saka izvi handimbotozvizivi avo amakuhwa ari kungobuda kuvanhu avo vandakuona MDCT ichiparara.
Tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati paamai Kupe na vaMonzora uye vari kutiwo mai Kupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaako vagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba
sei? Tumashoko tunongobuda hako apo napapo asi hatuna any substance nokuti National Council yatakaita sonde yapfuura madam Kupe vanga varimo.
Sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe vaNtando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the Ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is keenly awaiting the long overdue MTCT Ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo, vanga vemameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe vaNtando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutori wedu wenhau, Shingirai Madondo, anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Person Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuPlumtree havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamagistrate Mzwara Chandapiwa Molifi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zvita kuBlue Town kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu ava nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachichaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchiswe nyai muzwarisisa Feline Dijeng vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaendeswa kuSouth Africa uko kunofungidzwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare Dijeng vakaudza dare kuti vana ava vana magwaro ekufambisa izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa boda vana vadiki ava ava nemakore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru izvo zviri kuita kuti bosva vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti svikiti muBotswana uye vari kupomerwa mosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problemu kuvabereki vanodaro because unongochita vana pari nekuti mwana wavo ikininda vati kukochesa mwana upenyu hwemwana kupe kana uri mubereki anokochesa mwana wako samai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti ndichumire munhu kuakatasika unopaani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfumi anyakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachivanda napo kuti hai waka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinonaa nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGroote Kerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusaruraganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusaruraganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 Days Against Gender-Based Violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndine maprogramu akati wandei wandei atanga kutira abu kandu kuti muku programa kweli nishure kuti wechibikini hatimetina young women and girls kana kuti young boys and men vange vachikwanisa kunge vachinzwisisa kana kutitakura ramabalo vabva vaone kukosha kunoita vanhukadzi kana kukosha kunoita vanhu rume kuti tione kuwana bidiriyo yakati kuti saka tanga tichimenya kutsimbirira gore nenyaya yekuti tiite yatinoti men engage so takaita taatena aiting dzakati wandei wandei atatakanyanya kunanga kuti zvishe vanozi kuti vamwe kuti vanhu vange vachingofokasa zvakanyanya nekuti vanhukadzi vanhukadzi isu takati tichiita element yekuti tiitiso vanhu rume nekuti akaona kuti maprograms edu akati kuti makore maviri apera impact yedu yanga ichiratidza kuti tikasaremekedza vanhu rume pakusimudzira madzimai zvinhu zvakazvisikisayo nenyaya yenharaunda yatikushandanayokuti inharaunda iri pati yaka inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhu rume kana kuti vana vakomana saka kwatiri the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation naturally yekuti kuti tinyatse kuvurisa nekukoshesa vanhukadzi tifuna kuti tiite rop in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati isusu programs dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vanhu vatanga tichitageta paprogram taitambirira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational nekuti musi wa10 nezuro takakwanisa kuita program yemabhora ainge ari soka pambei pata achitarisa kuti vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tichi message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tatese vakomana tichivaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation ekuti community inenge chingoti aa kana uri mukomana ndiwe wesimba kana uri munhukadzi nofana kuremekedza mwana komana kazviri kutambudza nekuti vanhu vagara kuti aa ini kune masangano mazhinji anouya asinganyegara vachiita programming everyday vanenge vachinzi vari kuyani influence nobva kumadhorobha anobva kunze kwenyika saka isu chekuti tiri vagari venharaunda atiri kunyanya kuitira izvi pane kakutambirika kanyanyakuti zvamuri kutaura zvinhu zvingadai zviri controversial asi mara dzinomuremekedza tsika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emazimbabwe atinoti matraditional leaders anosanganisira mamwe masekeza akafana ndi mabhizinisi vachinza ndi vane influence vari kuzvitambe kuti vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiweza kuremekedza tsika vane unyanzvi kwasa tinge vakafanana.
Asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo?
Dambudziko rakakura asi tinoona kuti tisu patatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongwa chitanga chitaiaitaanga kutanga 2016 kati aitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanira kuti inyaya yechild marriage yakunokurumbirai tanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadiki kana kurooza nekuda kwekuti kana vabereki vachirovana vechidii zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikoti patatanga kuita programming apa it has reduced in 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaclaris maduku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvezvitendero mukoma tanonoka wande ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuva ra 25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho ichokwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndaitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi chida kutenda zvikuru naba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wawakakosha kumaringe nezvekrisimasi nemumose vatereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti
nauya bvunzwa nababa inawo yakakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva reKrismasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakoko dzingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu chitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana chifara nokudla vazhinji vachita zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi kunyengetera muzuva reKrismasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatiri kuti kanesu vafundisi hatina mati, tirina matawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamatisisa iti. Nokuti pazuva reKrismasi tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiya chapta 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kureva kuti zuva reKrismasi iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi wechitofuo, akamukudza vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, mukaramachire pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kumudzwa ndo pakangobvira zuva reKrismasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvana mati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo uyu wakatobuditswa zuva reKrismasi. Nokuda kwomwe mambo apinda pachigaro, asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa asi nokuda kwevaRoma vakanegosheta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwaka kune secret, harisi zuva rokuti ndiri Kristu, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei zvazvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda Ishe wamasimbose.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vatereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei? Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, unondipa simba.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje, kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edale lephalamende ukusizana Dokozani Kube.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakube.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Kube.
Sebe baningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwata bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usiqhamfundo Solalo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi ilinazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi, yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usukhamfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubeqoqa le Studio 7 ekubulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lephalamende uNkosazana Dokozani Kube labanye abacatshangelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKube uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKube uthi ufuna ukubona konke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awe councilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKube eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba ngolidale lelunga ledale leParliament. Ach, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Udube uthi akukhanyi okwenziwa nguMakhube.
Okumele sikunanzelele ukuthi i-National Council leyo uMama Khupha akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamamkhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakakhuphe bathi uMonzora usethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebheleleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu. Siwatshela, sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhla ka-27 December last year. Kube lomona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, siza bhala amaphetshana ama-flyers, sprint ama-flyers, siwajika iMatabeleland yonke le, siwahlela iMatabeleland yonke le. Sizaba dikampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukukwenza kube yi-secret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, ngabatshele. Ngahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni wephathi yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi, abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Kasenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo. Kusanda kudutshulwa isoja litshontsha, njalo sekubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sosha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarirogora ngomunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. UNemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi kube kathesi ophe amakhala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa balezimota balembhobho njalo balanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba amakhampani besenza nokwane sithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yemasila lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni uMnumzana Matthew Sithole sakamusi Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibe laye uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi njalo abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona engani amapholisa namasosha engabe ephambili elida abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
UMnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meyefasise umthetho lapho ukubhekeza lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex police lama ex soldiers asebeqekeze kakhulu. Amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumeni sokumele afake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli emazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasosha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMatoran North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisangwenya owenza inhlelo ezijiyeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka, kakhulu laba abangena amaklabhu la akugqogelela ogqogelela ngabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk, kude kakhulu ungasebenzisa ibalithi silk kuyazwakala ngoba saving and internal lending community. Bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nanku sesibeke lapha. Bona bazitsholo ikoba ikhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okuningi okwenzakala khonapho-ke eDaluka.
Abazali njalo-ke kula abanye abakhatshana abafisayo kubana hhayi siyaphosa laphana lathi sikhwameni sonesongwenya Lami kuningi ngifisa ukuthi ngiphakamise. Ngoba isandla esihle bakithi ngesiphayo uNkulunkulu yacho ezincwadini zakhe, lami njona ngiyakhonza. Ngakunjalo ke lami kuningi engiyakukhangela nje wakathi sisikhangele abampofu khonapho abagcina izintandane. Ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise. Lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hhayi sengiyenze lokho, ngoba labo bayenza njalo, bagcina izintandane zabo, bagcina lapha, bayathenga amabhuku, bathenga izifuyo ezokuthi begcine zo nezintandane abalazo. Konke bekubonga ngongwenu, noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile, kodwa-ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya, noba indlala ikhona kutshisile, i-climate change ingavumi umumo nalo esiwona womkhathi bengavuni lutho, kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile. Sikubiza sithi stable lapho. Kunjalo-ke inamba yami ngilinikeze +2 63 775 875 822 0775, nqawe lapha ekhaya eduze 875 822 +2 63 775 875 822. Moveni, ngiyabonga.
Hayike uLamhlazi malapha kuhlelo lwezomaphandleni besilo mnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukhona ngaleke edaluka elobhane esabelweni seMathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lesizulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika 100 abangabe bebulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk, waba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula umuyi uNelson Mandela, wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selukhotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqothwe e-Ganfuda le-Al-Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo. Sobe isikhathi sezamasiko.
Amasiko
senziwe manje
ngila ubaba
mkhulu
babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezula sikoni ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye, vele yikho esikhuluma ngakho lamhla-ke kuhlelo lwethu lwamasiko. Singathi-ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kolokho Ngwenya.
Lalicelwa lingakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu, izulu edula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abakhondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekhophela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amaziro kwakungolwesithathu abafika beyabuzela bezenza abakhuthekeyo ngelanga loziro bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu khonapha ngamafitshane bakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hhatshi nje wonke umuntu okulabantu abakhondana lakhona lokho
bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le njelele sokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhatshi ngepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayazie ukuthi induna ngeyosiko ayisiye epolitiki yebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
Yes, siyakuzwa kakhulu ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izindlu ezazivele ziqondana ukuyaqhelela abantu izulu. Kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye kayiqine esigalweni sayo ngoba induna yosiko. Ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu udavid mhabinyana ngwenya ukhona ngale kobulawayo siyabonga kakhulu baba ungwenya ungadinwa lokusasa ba
Sine sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5 verse 4 wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane Ilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5. Ngakho ke uPetru wagcinwa ethilongeni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu nguye ke lo Herodi. Esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane njengomzuzu lelandelayo ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni. Baningi-ke abantu abafana lo Petro abaphakathi kwamatilongo atshiyeneyo. Itilongo yindawo engela ukukhululeka indawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo. Ulalele la magama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungelalutho ozalwenza. Ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni. Wenza lokho okufunwa yilabo abayagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa kulesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu. Kuyafana ufana lo muntu osentilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini, bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlelele nje akakhululekanga. Ngobana ubotshiwe ngumoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala uklubhu, kumbe obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basetilongweni ledimoni lomoya omubi, ngabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele, njengoba kuthiwa kuvesi 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni ayitshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle, kodwa ngaphakathi usentilongweni. Kuningi okumphambanisayo, okumncitsha kanye nokukhululeka nenkululeko okumele abe layo. Asikhulekele baba thixolungileyo, sicela ukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadalela khona emhlabeni. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngozibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yezifa sebekhethe uNorman Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murambadolo. UBenjamin Marwari ukhangelelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaqhubezela okumangalisayo kunhlanganiso yezifa okuxutshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lepalamende uNkosazana Thokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.